This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera, mbudzi 8, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zvikuratidza kuti varimi vakawanda varoda kurima foja kana kuti varimi vakawanda vaakutedzera mitemo inodiwa pakurima foja yekuti vanofanira kuuya kuTIMB kuzonyoresa kuti vari kurima foja.
Varimi vakati wandei vonyoresa kurima fodya vachidarika vegore rakapera mumwaka uri kutevera.
Taichipiwa nemasmall parties ari kutangisa yaya kuitira kuti vakwanisewo kukontestawo nokuita maofisi neinstitutional development yavo pano kutingopuhwa vanenge vari muparlamendi.
Mapato ezvematongerwo enyika madiki anoti anofanirawo kupiwa mari nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru weTobacco Industry and Marketing Board, Dr. Andrew Matibiri, vanoti wandu wevarimi vanyoresa kurima fodya mwaka wa 2014 na 2015 wakwira kudarika wegore rapera. Fodya ndiyo yave kuunza mari yakawanda zvikuru munyika uye kuvarimi. Varimi vatsva vechitema vakati wandei vari kutangawo urongwa hwekurima fodya. Kuti tize nezvenyaya iyi tabata vaMatibiri.
Vanhu vanyoresa kurima fodya mwaka watatarisa nawo vanokwana kuita 82,624. Tichitarisa zvanhu zvakakumira kwazvanhu zvakaita gore rakapera panguva ino, tanga tine vanhu 78,445 vanga vanyoresa kuti vanoda kurima fodya. Zviri kuratidza kuti uwandu hwevarimi hwakwira ne 4,000 kubva uwandu hwanga hwanyoresa panguva imwe chete gore rakapera. Zvikuratidza kuti varimi vakawanda varoda kurima fodya kana kuti varimi vakawanda vaakutedzera mitemo inodiwa pakurima fodya yekuti vanofanira kuuya kuTIMB kuzonyoresa kuti vari kurima fodya.
Muri kufara here neuwandu hwevanhu vanyoresa?
Isusu veTobacco Industry Marketing Board tiri kugutsikana nevanhu vanyoresa nekuti zviri kuratidza kuti vanhu vaakuziva zvinodiwa kuti vaite vasati vatanga kurima fodya.
Ngatichitarisiyewo gadziriro yacho yekurima yakamira sei pari zvino?
Iye zvino tingati mvura haisati yanyatsotanga kuturuka zvakanaka, asi tichitarisa maseedbed kana kuti manesi akagadzirirwa kurimwa kwefodya tiri kuona kuti tingangokwanisa kurima mahekta anokwana kuita 105,000 hectares. Mahectares akangoda kuenzana neakarimwa fodya gore rakapera kana mwaka akapera, saka kwatiri zvikuratidza kuti haa zvinhu zvinenge zvakamira zvakanaka.
Dr. Andrew Matibiri ndivo mukuru weTobacco Industry and Marketing Board vanga vari parunare muHarare. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anoti anodawo kuti apiwe mari nehurumende pasi pemutemo wePolitical Finance Act. Mutemo uyu unoti bato rinenge rawana zvikamu zvishanu kubva muzana pasarudzo ndiro rinokwanisa kupiwa mari nehurumende. Pari zvino vari kupiwa mari iyi ndeve ZANU-PF neMDC. Asi mutemo mumwe chetewo hautenderi mapato aya kuti anga achipiwa mari nevekunze kwenyika. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rakakokera musangano nemapato aya svondo rino kuti vazeye nyaya iyi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weZESIN amai Rindai Chipfunde Vhavha.
Musangano wakafamba zvakanaka. Kune maissues akabuda ekuti politics is money and money is politics. Kana usina mari kuti ukonteste uhwine election zvinenge zvakarema. Saka apa pakabva panzi zviri nani tinge tichitarisa kuti mari yacho inenge ichibva kupi, seinobva kuhurumende. Taichipiwawo nemasmall parties ari kutangisa yaya kuitira kuti vakwanisewo kukontestawo nokuita maofisi institutional development yavo pano kutingopuwa vanenge vari muparliament zvinobva zvangoonekwa kuti zvinopa situation yekuti kunge kutingova nema two strong political parties dzimwe diki idzi dzinobva dzanetseka kukusumukirawo
asika vamwe mai chipfunde vhavha vanoti mari dzikangopuwa chero munhu nyangwe munhu wese kaanenge akungotiwo ndaakutanga bato rangu kuti apuwe mari
aiwa panobva paitwa marequirements okuti anenge achinzi political party anenge achishowa masignature kuti une membership vanokwanisa kuita limit yokuti muconstituency kana kuti province imwe neimwe ungo une mamembers akadai kuti tione kuti are genuine political party voitawo even ishu yekuti toda kuona proof of existence like kuti mune ofisi here uyezve munenge mune structure negovernance iri place yokuti panenge pane vanhu vane zvinzvimbo zvokuzomaneja mari iyaya so haingopiwi blind lokuti ndingangomuka nhasi ndaa kuti inini havavha nevana vangu ndaa nepolitical party pamene pachitova nemarequirements anenge achifanira kuti aripo anobva atariswa criteria iyaya kuti do you meet it kuti qualify kunzi political party
zvamakazeya pamusangano uyu muri kuzviendesa here kuhurumende kana kuti kudare reparamende
hongu zvinhu zvokuti it's work in progress zvatatangisa kudai hatimire uyezve zvimwe zvakataurwa ndezvekuti pange pane yatinoti disclosure of masources of money kuti waiwana kupi kuitira mari dzimwe dziya dzinouya dzinenge dziri illicit or illegal funding
mukuru wezesi namai rinda yechipfunde vhavha vachitaura vari parunare muHarare Quadrum yo kule pepkai we love you saverio yeah it's a precious now we shift you my is the bell yeah ndafadza masista ndafadza munhu wese masvita doro tandira pasi tafadza vari pasi tafadza kana maancestors yeah waya waya
inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer fada makaterera studio 7 waya muza waya
waya yasvika nguva yekuti chimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti women's forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye westudio 7
ndina kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington nasi taita rombo rakanaka kunge tina muzvare tsara chinzara avo vachange vachikurukura nesu nemararamiro avari kuita ivo vari muSouth Africa umo mavari kuita zvekutenga nekutengesa tinokuchingamidzai nemufaro muzvare tsara chinzara
makadi zvenyu vateereri
sisi sera mungatitsananguro kuti kuSouth Africa uku muri kuitei
South Africa ndinotengesa zvimahembe zvimatraditional attire kana kuhodha zvinhu zvemuno muSouth Africa zvakare uchitengesa kana kutsvaga kuwachira vanhu chaiko chaiko uchiaina hembe mudzimba uchipuwa mari paunenge uchimirira kukorekta mari dzako
saka upenyu uhu muri kuona wakamira sei semudzimai
hazvina kumira zvakanaka nekuti hatichagara kumusha nguva zhinji especially kana waenda kuti uzokwanise kureiza mari yaita kuti ubate $40 yokukwira kusvika mujobhe kumujobhe uchienda kuonenge uri zvinhu zvinenge zvakatooma nokuno upenyu hwacho hwakatoomera kugara kwatiri tichiita kuno hatina kunyatsosununguka one environment yacho inochisa kugara unongofamba wakasungikana misi nengu hauna kufarano kana hauna kunyatsojekenyika nyika isiri yako kuti ndikanzwa ndichitaura pamwe ndikugara zviri kunze kwemutemo ndaakutosungwa
muri kupi imomo muSouth Africa uyezve makauya muSouth Africa umurini
ndati kunyatsogara kuti ndive ndichindiri chigaro chomuno ndakatanga kugara 2007 saka 2007 ndakwakuzvizvo kuti ugare usina unenge uchisungwa ndakakwanisa kuita asram ndakwanisa kuita asram kwakazonzi kuno kukupiwa mapemiti anonzi mazimbabwe special permit ndikakwanisa kunosarenda asram iyeyo Zilipa mtemo wa South Africa nika isirwa o permiti kuti ndaachi gari chomuno saka permiti dziye dzapera izvezvo South Africa futi yakati tichiri nwe mapermiti aye tigarana dza 3 years of which zvinhu zvinenge zvatitirerukireiwo nekuti takunyatsogara takasununguka takukwanisa kufamba takasununguka
titsanangurei kuti makagara sei kwamuri ikoko uyezve ndekupi chaiko chaiko
ini ndiri kunonzi kuEastern Cape of South Africa.
Saka munokwanisa here zvino kuriritira mhuri iri kumusha.
Ndezvekuti ukakawana kamari kako unofanira kukadambura dambura kuti waiti mwana wechikoro aende here kuchikoro. Vadya here nevaberekiwo hapana zvavanoita vakangogara vana any source yekuti vana mari vanozotarisira kuti inini ndiri kunze chavapo chekudya vachiwana chekupfeka ndichiona kuti ndovapiwo mari dzokuvaisisa pamapurisi zvese vanenge vakatarisira inini.
Saka munowanzokwanisa kunge muchitumira mari yakawanda sei kumusha uyezve munoitumira sei?
Pane inonzi mukuru.com ndiyo ndakajoina. Mukuru inokwanisa kutumira any shop like ShopRite or Care unokwanisa kutumira mari iyoyo kumusha. Handimboti ndinokwanisa kutumira mari yakati ichidepends nekuti mari yacho zvinodiwa kumusha handizvikwanise mani dzacho. Saka yandangokwanisawo yokuti vanokwanisa kutengana netfisi kana iri parafini kana chiri chiyo ndakwanisa kunodziya ndakwanisa ndotumira but I make sure kuti ndabhadhara maschool fees ewana vanhu vane uniform zvese zvimwe zvinozongoonekwo zvinoita zvega inenge ringori survival of the fittest today.
Saka vana vari kuchengetwa nani kumusha uku?
Ana mama wangu vanogara namama wangu nababa wangu ndo ndakati vatarisirewo vatarise wana. Zvinongorwadza kuti sometimes vana vachona ndakavasiya vari vadiki ndokutongotaura navo pafoni ukasvika nevana vacho nebhondi unengosisina nebhondi nevana vako because nguva zhinji unengori kunongori stress yekufunga mari dai ndatumira mari ukanzwa kuti kumusha kwarwariwa kunongonzi kwasiyiwa hauna kana sent and vanhu vachiwa kuti wasiwa kuti takatomirira imi muri kunze kwenyika muchitumirawo mari yekuti nhamo iite sei ichengetedzwe apo unenge usina kana zvimwe zvinhu zvinorwadza wokuti tigare kumusha kwacho. Ifunda ndakambokugara ndichiita zvezvenda izvo zvizvi ndakatoona kuti hazvitsikana kana mari yerendi yacho ndikutoisheve kubhadhara rendi.
Saka zvii zvamungade kuti muone zvichisanduka mune ramangwana kuti mugowanikwa muchizodzokera pakugara nevana nezvimwewo zvakadaro?
Dai zvinhu zvarerukawo zvarerukawo mabasa awanikwa munhu watenda kubasa achidzwa ari kutambira mari. Nokwanisawo kuti kana kuti pazuva munhu anokwanisa kuti ndinowana kana $10 a day zviri nani nokuti munhu ari kuti anenge atiwana mari ti5 rand or ten rand of which hapana chaanokwanisa kutenga kumusha. Tikati munhu akawana kana kuti $20 a day kana kuti $50 a day zvakudipenda kuti uri kutengese chii. Handiti zvisiri zvisinga akaunti zvokuti zvinoita zvechikoronyera zve zvirio mutemo kuti kana zvazvo munyika munhu akatambura but ndaaswerewo pazuva ne$10 kana $15 of which zvinenge zviri right.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Sara Chinzara kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndatenda hangu.
Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa dambudziko rinonzi rasangana nevamwe vagari veguta remasvingo remarara anonzi ave kurasirwa pedyo pedyo nemisha inogara veruzhinji. Muhurukuro yedu tinasachigaro wesangano revagari vemasvingo remasvingo Residence Trust vaProsper Tiringindi. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaTiringindi.
Ndinotenda mukoma. Muguta remasvingo tine nhau yatinayo tiri kuti vanhu vabatira ura mavoko. Tine nyaya yekuti kune nzvimbo iri kurasirwa marara inonzi Madhabhini. Inzvimbo yatava kuona kuti yava nzvimbo yava pedo netauni. Tikatarira tine masabhabha inonzi Victoria Range, tine Runyararo West. Masabhabha maviri ava about 1 kilometer kusvika ipapo. Tiri kuona zvezvichikanganisa utano hwevanhu. Nhunzi dziri kuwanda munzvimbo yeVictoria Range yeRunyararo. Uyezve vagari vakutsutsumwa nenyaya yekuti kurikuita pollution city council iri kupisa zvinhu ikoko. Kuna maradio ari kunodhandiwa ikoko nematv akafa ari kuprodusa madangerous gases. Saka izvi zviri kukonzera kuti utano hwavanhu hukanganisike, uyezve nzvimbo yekurasirwa marara inofanira kunge iri kure nenzvimbo inogara vanhu.
Chii chakatanga vatiringindi kuraswa kwemarara panzvimbo iyi nekuvakwa kwemarukisheni maviri amataura?
Ndakaitikando zvekuti kukura kwavakuita guta redu reMasvingo rava kukonzera kuti nzvimbo dzakaita seVictoria Range dzava kunge dzava pedo nenzvimbo dzinorasirwa marara. Saka nyaya hombe iripo ndeyekuti city council inofanira kunge ichiona kuti nzvimbo yakurasirwa marara ive iri kunze kweguta unogara vagari, uyezve nezvinhu zvatiri kutaura nyaya yemaredhiyo zvakaita sematv akafa, zvinhu zvokuti zvikapisiwa zvinobudisa magasizi akashata anoafekta utano hwevanhu. Utano hwavanhu huri kukanganisa zuva nezuva.
Imi sevagari matanhapa hamuri kutorawo yekuti munge muchisvitsa zvichemo izvi kukanzuro, uye kanzuro iri kutiwo?
Isu savagari tine mitini yatakapedzisira tiita svondo yapera neelection resource center, ndo pakanyanya kubuda zvichemo kunyanyanya inyaya yedump site. Isusu takataonyorera city council kuti titaure navo, ivo vakataura kuti vari kutiona kusvondo rinoteverera. Vakati huyai titaura netoona kuti togadzirisa sei nenyaya yedump site yava pedo neguta reMasvingo.
Vatiringindi, tinoona kuti vagari ndo vakawanda vacho vanenge vachikonzera mamwe matambudziko amuri kutaura ekuraswa kwemarara. Zvii zvidzidziso zvamuri kupawo vanhu kuti vange vachirasawo marara nenzira dzakanaka?
Isu sesangano reMasvingo Resident Trust tiri kufamba tichikurudzira vanhu kuti vanhu ngavatenge mabhini vawane pokuisira marara, vatengere vagokuchengetedza marara pakanaka. Uyezve isu sevagari tiri kufamba tichiita anonzi maclean up campaign, uyezve tichiona dambudziko remarara riri kurasirwa madhenesi. Tiri kuonazve iri city council iri kutadza kuuya kuzotora marara. Tingatarira iri nyaya yemarara, tinotarira kuti idambudziko rakatanga mugore ra2012 mushure mokunge city council yatorerwa motokari dzayo yasungisiwa navashandi. Vashandi vakanga vasina bhadhadza mari, saka zvikonzera kuti city council isare isina mota dzokusenda marara. Saka dambudziko yekuti vashandi vasina kubhadhadza mari idambudziko iroro nanhasi riri kuramba richitidzokera isu savagari kuMasvingo, nokuti tinongori nemota mbiri. Tikatarira guta raMasvingo, mota mbiri hadzigoni kuti dzingatenderera mumawadhi kei pasvondo rikakwanisa kuti dzitore marara. Saka nhau yekuti vashandi vecity council vasina kubhadharwa inhau yezve iri kutikanganisa, kuti iri kukonzera kuti pakaita masvondo maviri marara asina kutakurwa, zviri kukonzera kuti vanhu vanobva vangonorasira pedo mumadhirevha avo, bva kunorasira mumadhireneji. Saka nhau iripo ndekuti city council inofanira kunge yochidzidzisa vanhu kuti marara aitwa sei, uyezve inofanira kuti iwedzere motokari dzinotenga marara. City council haisi kutora vanhu vari kugara mamuchekesa vanhu, asi tikatarira tine zvimwe nzvimbo dzakaita sekurodhini, mota dzinotenga marara dzinogara dzichinda ikoko dzichitora nenguva nenguva, nokuti ndokunogara management yecity council. Saka isusu tiri kutaura kuti kune nzvimbo dzakaita seMuchete ndokunofanira kunge kune mota dzinotenga marara akawanda, nokuti kunogara vanhu vakawanda ndokunoita zvinhu akawanda.
Aiva vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, uye tinokutendai vatiringindi nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe.
Ndatenda zvangu.
Manga makateerera kuna Sachigaro wesangano revagari veMasvingo reMasvingo Residence Trust vaProsper Tiringindi muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndikusiyai mina Blessing Zulu.
Munhau dzemitambo tombotarisa mitambo yeCastle Premier Soccer League iriko mangwana. Chapungu United ichatamba neBlack Rhinos, Chiredzi neTriangle, Wange ichitamba neFC Platinum, Shabani Mine ichitamba neHighlanders, Capes United ichitamba neHarare City, koti Bantu Rovers ichitamba neHow Mine. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Varimi vakati wandei vonyoresa kurima fodya. Mapato ezvematongerwo enyika madiki anoti anofanirawo kupiwa mari nehurumende pasi pemutemo wePolitical Finance Act. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina, keep stubborn.